Kune murume ari kuchema ari pamuchinjiko ari kuchema rudo hakuna chingamufadze agere kuseri kwezuva chinokunda rudo nemadhimoni anozviziva mumba mune rudo inogoeria anotya rudo mandiimba asvika kuno kudare guru achingogununa kumba hakuna rudo mukadzi akagarochema zvinhu zvinoondomoka asi akagarofara nzira dzinotambanuka kumurova wazvizunzira nindine mambo waitembei kunyongozhanyuchidze gonyera hamuna kuroyiwa mukoma zhati wenu misodzi yake inokunda gona rine ropa pamakamurovambama makazvinovora tsoka mune mhosva itori ngozi unganai muripe ndopa tinozoti hakuruma nzeve ndewako sanomarayirano usachere mwena une rumwa nechekuchera mune mungu ndaiona hazvidi hondo mune umbana nemashoko dare guru rofara umurova womuwedzera shungu ivha zvomudzamira handina ama adhamu mumusha menyu ndiri mutorwa ndoudzani zondoitwa kafira mberi zuva nezuva ndichingotambatsira muhamadhi ali handina kuuya ndega ingandiwe waindinyengetedza uchiti handei ukatiwo ndoushandirwira asi ndiwe wotondirwisa zvabvepi zvinondishungurudza ipwere dzangu mambo patinotambatsiva mwoyo yavo inoenda kure nanzwamere kumakura makuta nekumaruva ari kuchema maria hanzi ndourayiwa vane nzvimbo here mabhinya paradhiso yatenzi kana ndivo vachaveguni dzinotungidza hadhesi rega ndikutaurire hama kukosha kwana mai vane ropa rinoumbana kusvika rave munhu kugovhema mudumbu mwana kusvika ayaruka havazezi kubuda kasi kusvika vamubata vamubata votyora mabvi kutenda zamatenda kugondichengetera muru kusvika yave nzove
Love shouldn't hurt. Mugafumura mirijonga mafadza Manuel.